chikonzero chikuhera tinerasi ku embassy Nigeria inyaya kutumira mashoko kuvatungamiriri vemuAfrica SADC Africa Union wene hurumende yemuZimbabwe kuti kumbunyikidzwa kuri kuitwa zvarwa zvemuNigeria vechidiki vari muNigeria kumbunyikidzwa kwevechidiki vese muAfrica kumbunyikidzwa kuri kuitwa vechidiki muNigeria hamusi kuzvisungudzika muNigeria chezviri kuitika kwese kuAfrica so iyi ihondo yekuti tinofanirwa kuwanikwa tichibatana sevechidiki vari muAfrica tichirwisa nekuti pataenzi tawana rusununguko kubva muutongwa hwevachena tichinzi takutonga sevatema taifanirwa kuwanikwawo tichiwanawo rufaro tichiwanawo rusununguko tichiziva kuti hatichawanikwi tichipfurwawo nekidi mukarangarira donzo reAfrica Union regore rineri nderekunyaradza Putin silence the guns but tirikuona kuti Putin dzikuramba dzichitorira Putin dzikuramba dzichishandisiwa so chaita kuti tinyanye kuda kuenda nhasi kuembassy Nigeria nyaya yekuti tirikuona zvinorwadza kwazvo kuti zviri kuonekwa nevamwe vedu vechidiki kuNigeria zvinhu zvatirosanganawo nazvo muno kugusa kwari kuita sazi ikoko isi ndokugusa kwatirida kuita offeret muno kuti vechidiki taneta zvakwana sokwanira
matambirwa sei pamasvika pamuzinda weNigeria manga muine mapetition here amakwanisa kusiya
tasvika tine petition asi hanzi vanokwanisa kunge vachigamuchira petition iyo havapo nhasi tikavati aiwa kana zvichinetsa kana tatumwa nhumwa shoma nani kuti dziuye dzokupaiwo petition yedu imi mukasaigashira tichazouya takawanda touya tozogarapo kusvika manzwawo nhunha dzedu nekuti isizo hatingati tauya kuzotaura nemunyararo tichinzwisana murugare moramba kuda kupirawo petition yedu saka petition tatinayo ende varamba kuigashira saka tichadzokera tava ruzhinji tava kuvaradza simba revanhu
kune vamwe vanoti sei mafunga kunoratidzira pane zviri kuitika kuNigeria musingaratidzire pane zviri kuitika muZimbabwe
kune vanga vachifunza kuti vazotanga kunzwa nhasi hakusi kuti kwanzi tatanga kurwisa nhasi magara munotizivawa asi zvinoratidza kuti aiwa tawedzera magiya kana taimbofamba mugiya namba waiko zvotava mugiya namba 7